ndini Marvelous msanganya huye ndichiti hei no misuro ye na udzeduza nasi muvuro nyamavuvu 21-2017. Kunetsana kwe Air Zimbabwe ne South African Airways koenderera mberi nyika mbiri idzi dzichiedza kutaurirana kuti ndege dzakatanga kuita matambudziko nemusi wechishanu dzitange kufamba zvakanaka. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti amai Grace Mugabe vanogona kuendeswa kumatare muZimbabwe nemusikana wavanonzi vakarova kuSouth Africa Gabriela Engels. Mamwe makanzura emuHarare opomerwa mhosva yekuita zveuori panyaya yenzvimbo dzekuvakira. Munhau dzemitambo chikwata cheCape United choramba chichikwira kubva muzvikwata zviri pasi pasi pegungano rePremier Soccer League. Vanorarama neutachiwana weHIV vonesekana nekushaya mamwe mapiritsi muzvipatara. Harare Agricultural Show yotanga nhasi. Zuva rotarisirwa kuora munyika yeAmerica kutanga masikati. Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemishonga yemapiritsi anodiwa nevanorarama neHIV. Kana mchida kupinda mchirongwa ichika na wakutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Mchirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nasi tichange tiri kukurukura pamsoro pezviri kuitika panyaya ya amai Grace Mugabe. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pa masaisa ya noti 909 a.m. 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona nekudzvanya pakanzi like. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.